Vachitaura nezuro Maneru, mushure mekushanyira muzinda weZimbabwe Music Awards, vakasanobata chigaro chomumiririri weAmerica, vaThomas Hastings, vakati vanofara zvikuru nekushandidzana kweZimbabwe neAmerica.
Really interesting to see the linkages between the US and Zimbabwe. But we have an economic interest as well, which is that President Biden has spelled out a vision for an inclusive economy in the world. And that means that artists should be able to profit from the work that they do. There has to be that benefit of intellectual property so that artists, singers, actors, dancers, whatever, in Zimbabwe and in any country, can be compensated fairly for the work that they're doing. And that requires intellectual property.
Tine chido chekuona budiriro sezvinotaurwa naPresident Biden muono wekuti munhu wese asatarire munyaya dzebudiriro pasi rese. Izvi zvinoreva kuti maartisti anofanirwa kuwana chouviri kubva pamabasa avo. Panofanirwa kuve nemubayiro kana washandisa pfungwa dzako kuumba chimwe chinhu. Nekudaro vaimbi vanoita zvemitambo nevanotamba muZimbabwe nepasi rese vanofanirwa kuwana mubhadharo pamibato yavo.
VaHastings vakatorawo mukana wokupa chipo chemari kune muimbi Carrington Simbarashe Chiwadzwa, anozivikanwa nezita rekuti Nati O, uyo ane nziyo yakavhoterwa kuva nziyo yegore ra2021 inonzi Handipei Power. America yakabatana neZimha ikazvipira kupa chipo kune uyo anenge akunda panziyo yegore iroro. Achitaura mushure mekuona chipo chake nekusangana navaHastings, Natiwo akati ainge aine mufaro mukuru akarumbidza kushandidzana kwevaimbi nemuzinda weAmerica. Natiwo akatiwo ari kutarisira ruzivo kunyanya munyaya yekuchengetedza nziyo dzake kana kuti intellectual property.
Ruzivo rakawanda rinosvira zvimamusicians, maartists, macreatives vave vainaro rinoenderana neyatinoti intellectual property nemusic business. Ndikuyakoreka embasy ane mukana wekuti tikwanisa kunge tichihwa ruzivo rwakadaro chizvizvodhati tinokwanisa kunge tichikwanisa kuita zvinhu negwara chete chairo zvinobudisa something kana chaii.
Aka ndekekutanga muzinda weAmerica muZimbabwe uchishanda neZimha iyo yakaumbwa muna 2016 ine chinangwa chekusimudzira vaimbi munyika pamwe nekuumba kudyidzana kwevaimbi vemunyika nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.